zvisinei nekuti chando chiri kurova zvekukwidza kamba mumuti vechidiki vakawanda vaungana paZimbabwe International Trade Fair Hall 4 muBulawayo vachinyorosa mazita avo kuti vawane mukana wekuwana mabasa muhurumende. Vakawanda vevanhu ava havana kumboshanda zvekubayirwa chitupa uye mumwe wevanhu ava ndimuzvare Lilian Maposa avo vati havana kumbobvira vashanda kubva zvavakapedza zvidzidzo zvavo zvepolitics and public management paMidland State University muna 2016.
Sisi ndakaroorwawo nenchirela nebasa rababa vari mugovernment but hazvisi kubalansa. Today public service job fair. I'm hoping could something will come up. They are promising us something.
Papa Mukoroi uya nemakore makumi maviri nemashanu ekuberekwa akapedza zvidzidzo zvake zvefinancial management paNational University of Science and Technology muna 2022 ati ari kuenderera mberi nezvidzidzo zvake achibhadharirwa nevabereki achirarama nechamuka inyama.
Kuvaka, kubetsera munhu akuvaka, kubetsera munhu akuplaster, kutsora foundation zvakadaro zviri nani nje panongogara singaiti chinhu. Tumaibatsirini zvavo zvavo zviripo nechimanyiraombe.
Memory Ndlovu uyo akapedzawo zvidzidzo zvake zvelibrary and information science paNUST muna 2018 ndeumwe zvevaivange varipowo.
Since 2018 handisati ndamboshanda kusvika 2024 izvezvi tongobatsabatawo apo neapo kuti tiwane kurarama. So ndodawo kutenda kuti vatipa opportunity kuti tivewo tinyoresewo tizikanewo kuti takaita zvidzidzo zvipi nezvipi.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi revashandi Republic Service Commission Amai Magim Zumara vati donzo regungano iri nderekuzivisa vechidiki kunyanya mikana yemabasa avanogona kuwana muhurumende.
Tinofara zvakanyanya nechiitiko ichi nekuti chinotigonesa kuti tinangane nenhau yatiri kumhanyisana naye regional balancing inova iyo yatinoshandisa kuti titi isusu Zimbabwe haisi Harare. Kune nzvimbo dzakasiyana siyana dzimwewo dzisiri mucapital city tinodaidzo kuti vanhu vagari veko vave vanokwanisa kuwaniswawo mikana seinongowana vamwe vese kwese kwese.
Nzvimbo dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe LEDRIZ Dr. Prosper Chitambara vanoti zvisinei nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika pari zvino mabasa ehurumende akakosha sezvo achibatsira kukudza upfumi.
Takakosha ndechekuti pave nestability muekonomy ekonomi itange kugrowa more sustainably zvinobatsira to be able to sustain when ma recruitment anoitwa nehurumende. But zvakanyanya kukosha nekuti labor inocontribute zvakare ku economic growth and development.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe Muzvare Tafadzo munoda vafa vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inoti inoda kupa vanhu mabasa iko kumapazi akasiyana siyana seedzidzo neutano kuina vashandi vasina kukwana uye vasiri kunyatsobhadharwa.
Totori nemashortages muzvikoro muno even muzvipatara madokta nemanesi vamwe vari kusiya every day. Asi government haisi kuto employer iri kutaridza kuti at times haina mari asa hazvitodi drama rese iri. Zvinotongoda chete kuti vanhu vave honest unless kana chingori kungobatana kumeso kuri kungoitika.
Gungano republic service commission rakaparurwa muHarare muna zvita gore rapera uye commission iyi inoti ichaita chirongwa chimwe chete kumatunhu akasiyana siyana munyika. Ndakamirira studio 7 muBulawayo ndine kudzana Musengi.